Zip DC.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 17 kukadzi 2022 makacherera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Imwe nyanzvi mune zvemabhizimisi inoti pasave netarisiro yekuti pane zvichabuda zvakatarisana neZimbabwe kubva kumusangano weEuropean Union neAfrican Union. Bato reCitizens Coalition for Change rinoti harisi kufara nemamiriro akaita gwaro revavhoti. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Musangano pakati penyika dzomubatanidzwa weEurope kana kuti European Union nenyika dziri nhengo dzesangano reAfrican Union unotanga nhasi china muguta reBrussels muBelgium. Zvimwe zvichakurukurwa mumusangano uyu zvinosanganisa kudzvara mari kana kuti investments pakati penyika dzeEurope nedzeAfrica muchirongwa chinonzi Global Gateway Plan. Zvimwe zvichakurukurwa zvinosanganisa kuwanikwa kwemishonga yenhomba uye mamiriro ekunze, kuwanikwa kwemari nekutsigira mabhizimisi akazvimirira. Kumusangano uyu Zimbabwe yakamirirwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nechikwata chavo. Imwe nyanzvi mune zvematongero enyika inoti haioni vamunangagwa vachibudirira kuwana zvavanoda kubva kumusangano uyu sezvo pagara paine kumwe kusawirirana pakati penyika idzi neZimbabwe. Tabata vanodzidzisa zvemabhizimisi paDevry University muzvinafundo Elliot Masocha kuti vatiudze zvizhinji.
Misangano yakadai inogona kuva nezvainounza zvichiendera nokuti vanenge vachitonga nenzira inenge ichipupurirwawo here neAfrica Union iyoyo. Kana dziri dzimwe nyika dzine utongo kunenge husina kujeka, Africa Union inenge ichingoti muri kutambisa nyingova dzenyu kuuya kuno. Asi nyika dzinenge dzichinzi dzine utongo hwakanaka, zvinoitika ndezvokuti pavanosongana paya ruzhinji rwacho vanenge vachisanganisira yatinoti foreign direct investment yamabhizimusi, vanhu vane mari vomunyika kunana European Union nokunana Europe uko ndivo vanenge vachiuya nehurumende dzavo kuzosongana navatungamiriri navakuru vakuru vomuAfrica vachida kuona kujeka poutongi hwomunyika, kuti kana vakaunza mari dzavo imomo mabhizinesi avo imomo kuzoinvesta imomo vachawana chauviri here, vachawana muino utongi kwejecheterere munyika dzakaita saidzodzo. Saka zvinouviri zvimwe zvokuti tinongoinda isu takagara takabudzwa nechekare kuti utongo hwenyu hakuna kumira zvakanaka kungotambisawo mari.
Kana takatarisa Zimbabwe zvayakaita neEuropean Union zvinoita sekuboita sekunetsana pamusoro penyaya dzamataura dzekutongo hwechekerere, munofunga kuti Zimbabwe yakokwa pachayo here kana kuti yangoendavo seimwe yenyika dziri muAfrican Union?
Tinoona sekuti Zimbabwe yangoendavo zvayo senyika dziri muAfrica Union isina kunge yakokwa, nokuti utongo hweZimbabwe hunozikamwa kushoropodzwa kwahwo pahunoshoropodzwa nyika dzokuEuropean Union uko. Saka ndofunga kuti vangoendavo kungondozamawo kutsvaga ukama pamwe nokungovandavo seri kwavamwe kuti tauyavo nokuAfrica, pamwe vasina kunyatsokunzi vuyai titaurirane, nokuti utongo hweZimbabwe hunenge hwakaongororwa hukatomboiswa masanction mahuri hwakatarisiswa nomazvo kuti magadziriso here pakati nepakati nepakati kuti tizokwanisa kugara pasi tichitaurira. Saka vangonongo vaenda kunodembetera president wari kukutai watavuya avu isi yangu misika tuonya yangu misika kutidana asita avuya avu pamukuno chema chema amen
izo nyika dzeku European Union izi munoona sekuti dzingaita kuti ma sanctions abvere munoona vachichinja moyo here panyaya iyi
andivona vachichinja moyo nokuti ushamwari hwavo nenyika yakaita seAmerica yakatsika ma sanctions acho kwakakura chaizvo kudarika ushamwari hwavo neZimbabwe saka kuti vaite zvisingadiwi neAmerica vagoti tibvisai masanction awandione zvichiitika izvozvo nokuti musahwira wavo America ari uri kuti aiwa nguva haisati yakwana yekubvisa masanctions saka European Union yose neushamwari hwayo kwakakomba chaizvo varinge vachingotivo aiwa hatisati taona kuchinja kwatingati tibvise masanctions iwayo
munofunga kuti chii chingauya napresident Mnangagwa kuZimbabwe
pamwe ungangouya vone zvimwewo zvishoma zvamapromisi chivimbiso zvokungovimbiswa ndo pamwe zvavangangouya nazvo asi pasina chinozotevera chivimbiso ichocho nokuti pamwe vavanenge vachitaura navo ikoko pamwe vanongonyarawo kuti mukuru wedu mukuru wekuZimbabwe wavuya zvino hatingangoti hatidi hatidi vanogona kunge vana marambiro echikuru wokuti tichazouya todai tivimbo dzakawanda takadzinzwa nedzimwe nyika dzakambouya kuZimbabwe vana purezidendi vacho vana vakambouya vokunana China uko vakati tichazoita zvakati vokunana Russia foreign minister akambouya vanongosiya zviri zvivimbo saka ndinoratidza kuti purezidendi vachadzoka nezvivimbo zvinenge zvisingazoonekwi navaduka ava pazvichazozadziswa zvivimbo izvozvo ichingova nzira yekuti aiwa chimbogadzirisai utongo hwekwa takati mugadzirise pakati tigozozadzisa chivimbo chiya
avo vange vari vanodzidzisa zvemabhizimisi paDeFry University muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7 asi sachigaro vebato rezanupf mudunhu renorth america varegis charumbira vaudza studio 7 kuti vamunangagwa vanofanirwa kutendwa pamusoro pebasa guru ravari kuita mukumutsidzira upfumi hwezimbabwe
wezimbabwe comrade Hiti Mnangagwa vadamwa kueuropean union kubrussels kuti vazoparticipata kumabilateral talk ariko vakamirira nyika yavo yezimbabwe comrade Hiti Mnangagwa vakapinda pavakapinda as a president of the country vachiparidza chirongwa chokuti zimbabwe is open for business ndo zvaita kuti nyika yedu ive pairi economically European Union yatozoona kuti regai tirecognize Zimbabwe nemukuru wayo comrade Hiti Mnangagwa tichivachingamidza kuno kueuropean union kubrussels kwavadamwa vasvika ikoko comrade Hiti Mnangagwa vane delegation yavo yabva kumusha kuzimbabwe vachange variko for some days vachigadzirisa economy yezimbabwe ndo chirongwa chavafambira havana kuzviinvaita asi vainvaitiwa hakuna mukuru wenyika unozviinvaita kune imwe nyika vakuru venyika vanoinvaitiwa ndo zvaitika kuna comrade Hiti Mnangagwa kumufambiro wavaita kuenda kubrussels ikoko kwavachagadzirisa nyaya dzeikonomi yezimbabwe
sekuona kwenyu vacharumbira ikonomi yezimbabwe yakamira sei
ikonomi yedu yomunyika medu mezimbabwe iri kusumukira naizvozvo tinoona isu tichiti avo vechamisa chete chete ava aiwa ngavarambe vachiita chete chete yavo vachishoora asi isu aiwa hatidzosi svimbo nokuti gudo rakabata kumeso ticharamba tichirova ikonomi iyoyo yatonaka tinozvitenda zvikuru
munofunga vamunangagwa vachadzoka kubva kubrussels vakabatei
tiri kuexpecta maresults ari very positive kubva kubrussels kwaenda mukuru wenyika yedu comrade Hiti Mnangagwa naizvozvo tinoti murambwi musachemuka rambai muchifamba tinoti enjoy your stay in brussels ivai nokugara kwakanaka ikoko kubrussels kusvika madzoka kumusha
avo vange vari sachigaro vebato rezanup f mudunhu renorth america varegis charumbira vari parunhare nestudio 7 kucanada nezuro bato idzva richangoumbwa reCitizens Coalition for Change rinotungamirwa navanelson chamisa rakaudza vatori venhau kuti harisi kufara nemamiriro akaita gwaro revavhoti CCC inoti haina chivimbo nezviri kuitwa nezimbabwe electoral commission Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhaumo Harare nhasi, vanoona nezvesarudzo muCitizens Coalition for Change vaIan Makone vati ongororo yavo yegwaro revavhoti rakashandiswa muna 2018 neriripo pari zvino inoratidza kuti kune vanhu vari kunzi vakachinja kwokuvhotera vakawandisa asi vasina kuchinja kwavanogara. VaMakone vatiwo kune nzvimbo dzakashandirwa nzvimbo dzekuvhotera izvo zvisina kuziviswa veruzhinji sezvinodiwa nemutemo.
Tikuona kuti zvipi kune vanhu vakawanda vakatransferwa kubva kumapolling stations nemaconstituencies avanga vari muna 2018 vachiiswa kune mamwe. Zvinondobvunzabvunza kuti sei zvichiitika zvakadaizvo. Hongu zvino it's normal kuti munhu kana achinge achinja nzvimbo yake kwaanogara angangoda kuti zvarega ndikuvhotera ndaapa ndiri padhuze. Izvo zviri pamutemo izvozvo. Asi kana wava kuzoona fanika nyaya yekukwekwe kwekwekwe central kukuti kwakatransferwa ne600 kubva mumbizo iri panext door kuchiena mukwekwe central. Tochizoongorora zvakare kuti vanhu vachona vakatransfera ava vakupa nzvimbo yavakapa vapo here? Tiri kuona kuti havapo, vachiri kwavakabva kwavo. Saka zvizvozvi zviri kunze kwomutemo izvozvo. Tobva ipapo pane nyaya yekuGlenview South nekuGlenora. Tiri kuona zvakare kune vanhu vakazhinji vakatransfera kuenda muGlenora 2000. But 2000 ipapapa tine vatinotoziva chaivo vatanyasa kuongorora kuti uyu haasati achinja chiadhiresi yake.
VaMakone vatiwo bato ravo rinoda kuti Zimbabwe Electoral Commission SEC igadzirise gwaro revavhoti zvinogutsa mapato ese zvematongerwo enyika sarudzo dza2023 dzisati dzasvika sezvinodiwa nemitemo yenyika.
Asi isu tiri kuti tirikuda kupa SEC mukana kuti vagadzirise tsvina isi. By-election iri kuyai ngatiione uri mukana wokuti tigeze tsvina dziri ipapa so that patinozopinda muna 2023 munhu wese anenge ari tenge taakumutarisira kuti izvozvi outcome yachona haina anozopokana nayo.
VaMakone vatiwo vari kushamiswa nedanho rakatorwa neZEC rekufamba richinyorisa veruzhinji mugwaro revavhoti isina kubatana nehofisi yemabharani mukuru wenyika kuitira kuti vasina zvitupa vawaniswe. Bato iri rati iyi nzira iri kushandiswa nebato reZANU-PF mukubira sarudzo sezvo vamwe vanofanirwa kuvhota vasina zvitupa izvo zviri kunetsa kuwana munyika.
Susu takanga tapuwa promise neZEC yekuti vachange vachishanda ivo nevanhu vekuaregistrar general panyaya dzezvitupa kutoti ukapedza kupuwa chitupa chako panapa ubva waenda pane rimwe disk ubva waregista. Izvezvo hazvina kuitika. Inii ndikataura nasecretary weHome Affairs vanhepera kuti kuchiko chamangoita zvikanzi aiwa veZEC vaita mbimbindoka apo. Isusu gadziriro yedu yezvitupa iri muna April.
Asi mutauriri weZEC amai Letitia Kazembe vati havana chikonzero chekubirira sarudzo sezvo ZEC riri sangano rakasununguka risina bato rezvematongerwo enyika rarinotsigira.
Why would you rig my elections? We're not rigging any election being sure. Why should we do that? Did we get from that? We told them we have no aim to rig out anybody or to favor any political party. We are out there to ensure that there are free and fair elections, support any party. We are a neutral.
Ngabiridzire isarudzo. Hatisi kubirira sarudzo. Tinowanei pazviri. Hatina chinangwa chokubiridzira sarudzo kana kubiridzira rimwe bato. Tiriko kuona kuti zvaitwa sarudzo dzejekerere. Hatina bato ratinotsigira isu. Takasununguka.
Vakafanobata chigaro chemutauriri wemutungamiriri weCitizens Coalition for Change vaGift Ostello Siziva vatiwo vari kuzoshandisa sarudzo dzemabai elections senzira yekuona kuti ZEC inogona kuita sarudzo dzakachena here kana kwete.
Election rino tinorishandisa kwese inonzi side meal kuchirungu kuti titeste capacity Zimbabwe Electoral Commission kuita my elections asina Mary Jonga kuita my elections asiri contested munyika muno ndosaka tataura nyaya voters roll tataura nyaya level playing field tataura nyaya ye transmission ema results boss kwa tukienda uko tukunotesta capacity ye zeki but tabva ikoko tukunotesta yedu capacity yekudila nenyaya dzakasiyana dzakafana nenyaya yekuti ticha deploy ma agents nyika yese ticha deploy ma observers nyika yese tichinenge tine vanhu kwese kuti prove toita own par voter tabulation process kuti radzi vanhu vezimbabwe kuti tiri ready kunoforma next government nenyaya yatinoti nechirungu election preparedness
mogwaro rayo kune veruzhinji zeki notinobvumidzwa nemitemo kuchinja nzvimbo dzekuvhotera zeki inotiwo harisi basa rayo rekuona kuti munhu anogara panzvimbo yaanyoresa here kana kuti kwete sezvo ichitarisa zvinenge zviri pamagwaro anenge auya nemunhu kuzonyoresa kuvhota zeki inotiwo kana gwaro revavhoti richakavhurwa kudai zvakawanda zvinogonawo kuchinjwa asi inoti hachisi chokwadi kuti iri kuchinja miganhu yematunhu urongwa hwekunyoresa kuvhota hunotarisirwa kuenderera mberi munzvimbo dzese munyika uye zeki ichashandisa zviri mugwaro rayo muna nyamavhuvhu mukuona kuti matunhu achange akamira sei musarudzo dzichaitwa gore rinouya ndakamirira studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere
Bato rinopikisa reMDCT inotungamirwa navaDouglas Monzora rinoti riri kuparura urongwa hwaro hwekutsvaga rutsigiro muguta reBulawayo nemusi wemugovera pamberi pesarudzo dzemabi elections dziri kuitwa muna Kurume. VaMonzora vari kutarisirwa kutaura pamusangano uyu. Izvi zvinotevera kuparurwa kwehumwe urongwa hwekutsvaga rutsigiro hwakadai hwakaitwa nebato iri mumusha weHighfields muHarare svondo rapera uko vanhu vanonzi veMDCT vanodarika zviuru zvishanu vakaungana kunyange hazvo vamwe vachiti urongwa uhu hahuna kubudirira. Mutauriri weMDCT vaWitness Dube vanoti urongwa hwekutsvaga rutsigiro urwu vacharuitira muPelandaba Hall vachiti vasarudza kuitira muchivakwa ichi nekuti vanoziva kuti vanhu vashoma vanobuda musarudzo dzeby election uyewo senzira yokuzvidzivirira kubva kumhirishonga yezvematongerwo enyika. Ngatinzwei vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ongo mutungamiriri webato redu reMDCT vaDouglas Monzora vanenge vari kuBulawayo nemusi wemugovera kuparura zviri pamutemo campaign yedu yemabi elections iyoyi. Chazova kuti nzvimbo nenzvimbo ine zvinhu zvayo zvainenge ichichema nazvo, saka kuBulawayo uko kune zvinhu zviri kuchema nevana veZimbabwe. Vanoda kuziva kuti bato redu rakamira papi maringe nezvinhu izvozvo, saka mutungamiriri wetu anenge ariko ikoko kuBulawayo nemusi wemugovera.
Tinoona kuti musangano uyu muri kuitira muhall, asi musangano wapera wekuHarare makaitira munhandare kana muground. Sei masarudza kuitira muhall inogona kutakura vanhu vashoma tichienzanisa neground kana nenhandare yepanze?
Nyaya yekuti tiri kuitira pahall haiyo haisi nyaya, nekuti malogistics anoendera nekuti mawana nzvimbo kupi. Kakawanda kacho MTC inoitira marali ayo kuwhite city, but sezvo munoziva mese by election haiwanzo ite kuti vanhu vakawanda vabude kumunyaya dzematongero enyika izvi. Saka taona kuti hall inenge iri right, and tinenge takatarisira kuti kana iri kupera ndava kuvanhu ndo kune vanhu kwacho, saka zvinozotirerukira panyaya dzemari. Uyezve kuBulawayo hakuna nyaya dzekuitira kumameetings kumaground sezvinoitika kuHarare. It's either munenge muri kuholu kana muri mustadium akaita seWhite City kana kuti Stand Square kana kuti Amphitheatre. Nzvimbo dzakaita sana Amphitheatre dzingowaniki ipapo ipapo, dzinoda booking yakawanda. Zvino izvi zvinhu zvatafunga nemusi wechipiri, saka tikabva tafuma tati takuenda kuBulawayo, saka nzvimbo idzodzo hombe dzaisawanikwa. Uyezve pane consideration yekuti pahall panenge pari safe, munozova kuti Mazuwa kapurawa tiri wanu vasina kuwirirana ni vamo wedu watanga tina vosa katidi kuzoita kuti kana wakafunga kutikanganisa kana kutikanganisa na nini anizo wake towa ni kwa chitaza kuita msangano wedu ndo zumuza ita kutitre paolo ya kafarika.
Mutauriri we MDCT inotungamirwa na wa Douglas Monzora wa Witness Juve variparu na reku blawayo na jonga kandemiri we Studio 7. Bazi rezo utano rakazivisa nezuro kuti munhu mumwe chete akafane chirwere cheCOVID-19 munyika yose uye vamwe vanhu mazana matatu ane makumi mashanu 350 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafane chirwere ichi munyika yose pazviuru zvishanu zvine mazana matatu ane makumi manomwe nevapfumbamwe 5,379 ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvachatanga vava zviuru makumi maviri nemakumi matatu nezviviri zvine mazana maviri ane gumi nevatatu 232,213. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakange vave mamiriyoni mana ane zviuru mazana matatu nemakumi maviri nezviviri zvine mazana manomwe ane makumi mapfumbamwe nevaviri 4,322,792. Vabaiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana matatu ane makumi mashanu nezvitatu zvine mazana mashanu ane makumi mashanu nevana 3,353,554. Ukuwo vabaiwa nhomba yechitatu vave zviuru makumi masere nezvipfumbamwe zvine mazana matanhatu ane makumi mashanu nevapfumbamwe 89,659. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Newsday America inozivisa kuti ishatarisisa sarudzo dzichaitwa muZimbabwe mwedzi unouya pamwe chete nemafambisirwo ari kuitwa gadziriro yesarudzo uye kuti mapato ari kutsvaga rutsigiro sei. America inoti sarudzo dzama by elections idzi dzinokosha mukukurudzira utongi hwejekerere. MuNewsday makare sangano reConsumer Council of Zimbabwe rinoshora zvikuru mabhizimisi richiti ari kubatsira mukutambudzika kwevanhu richiti makambani mazhinji ane mukana wekuwana mari yekunze vachizoitengesa pamisika mitema. Chronicle rinoti hurumende yeSouth Africa yapi kutarisisa mirishonga nekurwiswa kuri kuitwa munyika iyi kuabva kure kusanganisa zvizvarwa zveZimbabwe. Sangano rinozviti Operation Jugula rinonzi riri kuonesa vabva kure nhamo munyika iyi vichiedza kudzinga vabva kure kubva munyika iyi. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira Mega zvamunofunga.
Mangwanani pano paStudio 7 vatoranuka hwande. Muri kutaura nambuya atako kuno kuSouth Africa nyaya yekuti mabhodha avhurwa voti munhu ngaave nevaccine card nevaccine test. Izvozvo manje hazvishandi, ndozvangogara zviripo zvikuru yakuti hapana chachinja. Saka nyaya iripo ndeyekuti tinoona kuti vanenge vaakushayisa chivimbo kune vanhu vaya vaya vasina kudi, vasina kubayiwa, nekuti munhu anenge achingoti zvakafanana, chero ndakabayiwa ndinongodiwa chi, ndinongodiwa ningirikini vaccine later. Saka nyaya iripo dai vanga vati vanhu vese vakavhaksinwa vese vafande, zvaita chidokwa dokwa chevanhu vasina kuvhaksinwa kuti vavhaksinewo.
Tokwa sene mufaru vashamarari veStudio 7 vanamukoma tanonoka wante. Ndoda kutaura pamusoro peavo vanonzi vakambomiswa basa nemutungamiriri wedu vane Nsoni Chamisa, ndichiti ngazi kubajika mwe nekuti vaito vapo pa itwa tsoro izo dzidzina na Douglas Monzora saka vakuzoona kuti aiwa Douglas Monzora we angosara angova muti usina midzi saka vakuzama kuda kutevera futi kuti vakwane kunovhiringidza futi mwana mutsva azvarwa uchiti aiwa magona ipapo mutungamiri wedu vanelson chamisa ndichikurudzira veruzhinji kunovhota neniwo nditori munzira kunorejista kuvhota ndatenda zvangu
zimbabwe haina mabasa vashandi vemazupo chaivo chaivo vari kuchema ivo vanoshandisa maus tinoshandisa mabhondi iwe unoedza kuti mhandu nemutungamiri waunoti wenyika yako ukabva kusouth africa wadzimwa uzidzoka kunyika yako unodzoka futi kunyika yako wosvika pamba paurugara paugara machina asi unosimuka iwe utaurwa zvanzi pamberi nezanup f unogara muekwete unomwa mvura inovera zvekuti kana iwo maoko havagezi nayo but unomira uchiti pamberi nezanup f aiwa zimbabwe ngatipepukei zimbabwe ngatipepukei vhoti yako yaunovhotera zanup f ivhoti kuti unofanira kuisa kuna vachamisa then vhoti yako yakakosha ndo inoita kuti ugare zvakanaka mune ramangwana ngatibatanei semhuri yezimbabwe isu tinotaura kuti wana wembwa anosvinura nguva imwe chete veedzawa kusvinura bvunzawo maibisa alliance chinondishamisa ndechekuti mukanzwa vanhu vanosapota zanup f haana kana neshoko hwani raanogona kutaura kuti ndinosapota zanup f nekuda kwekuti inoita zvakati nezvakati 40 years uchivimbiswa basa but izvo zviri musouth africa 40 years uchivimbiswa zvinhu zvakasiyana siyana but hauna aiwa ngatipembukei vakomana pamberi ne triple c pamberi netriple c ngativhotere vachamisa vapinde panyanga
makadi studio 7 vatungamiri ana tanonoka wanda nana blessing zuru ini ndire mashoko angu madiki handiziva kuti ndanzwa nenyaya yana chamisa yekuti vadisova vanhu vavakabva nawo kumdc alliance vachienda kutriple c ichocho ndochokwadi vanofanira kudisova kuti zvive zvitsva sebato idzva pasazova nemuhwezvo wokuti ini ndakabva uku ndichisvika uku sezvakaitwa ana dhagi vanotipa tucheni twavo wokuti yanga iri mdc t takaenda mumdc alliance saka ingori cheni 1 iyoyo inofanira kubrekwa kunzi zvizikanwe kuti kutriple c uku rabato idzva ravambwa patsva ndo mashoko angu ipapo chamisa rai asi haafanira kurasa vamwe vakavo
wahwane makadiko kwamuri apa ndine twamukoma shadrek apa apa ccc apo ne pachamisa apo ka anopota achienda kumareseva kuna nanyanga kuna nahondevhari kuna na chivhu kwese everything achifamba achitarira kuti ndachinja tapa yelo payero ndopatiri kuzotonga izvozvi hatina chimuti ndechedu ataramba vanhu vanoriga kuriga malation hatidi pazekapo tarisai pazekapo zvanagakanya zvakuta zvanagakanya hazvina musoro zeki ngaikurudzira vanhu kurejesa kuvhota zeki ndo zvati kuda chete because hatichadi kutonga nezanup f since 1980 hazvibudiba hei hazvakaoma gore rino tikuzotohwina chimuti ndechedu pacc apo pachamisa coalition apo ndipo tiri kuda ipapapo good
makadi zvenyu ruzhinji rwezimbabwe nemashamarari vestudio 7 ndinoda kutaura maringe nenyaya yevarayiridzi kuti hurumende yezanup f koshesai education yedu sezvaitwa navamugabe iko zvino izvi tinoona maakumanyamanya mutsvaga rutsvigiro kumaruwa avo vane vana vasina mukana wekuti vaite maextra lessons asi makutsvaga rutsigiro rwekuti mugare panyanga vabereki vasvinura vakuona zviziva izvozvo musazoti hanzi masanctions masanctions ndi muri kuzvikonzeresa izvozvo tarisai pamakatarisana napo ipai varayiridzi zvavakafanira vaende kumabasa vanodzidza kwete zvamuri kutaura zvisina musoro izvizvizvi ndinotenda mafira kureva goko
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi imwe nyanzvi mune zvamabhizimisi inoti pasave netarisiro yekuti pane zvichabuda zvakatarisana neZimbabwe kubva mumusangano weEuropean Union neAfrican Union. Bato reCitizens Coalition for Change rinoti harisi kufara nemamiriro akaita gwaro revavhoti. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosora zvakanaka.